Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu, Tumbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti kubva musi wa 1 Mbudzi gore rino kusvika pachaitwa sarudzo dzegore rinouya, hapana sarudzo dzemabai elections dzichaitwa zvekare. Sangano risingadi vabva kure muSouth Africa reOperation Dudula rinoti rava kuongorora kuti zvikwata zvenhabvu zvemuSouth Africa zvine vatambi vabva kure vakawanda sei. Munyori mutsva wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, mufundisi Wilfred Dimingu, vakatanga basa ravo nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti hapana sarudzo dzemabai election dzichaitwazve kusvika sarudzo dzegore rinouya dzaitwa. Ichiti yakatora danho iri zvichitevera bumbiro remutemo wenyika unoti kana pakaita zvigaro zvinoda kuzadziswa kwasara mwedzi mipfumbamwe yekuti nyika iite sarudzo, zvigaro izvozvo hazviitirwe sarudzo. Nyanzvi yezvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti zvakaitwa neZEC zviri pamutemo wenyika, asi vanoyambirawo mapato ezvematongerwo enyika kuti asashandise mukana uyu kudzinga nhengo dzavo muparamende kana mumakanzuru, achiziva kuti hakuna sarudzo dzichaitwa kusvika sarudzo dzenyika dzaitwa gore rinouya.
Ndofunga chinhu chakanaka kuti kana tatarisana nesarudzo tosiyira sangano rinonzi ZEC iri kuti ringe richinyatsogadzirisa zvinhu vakatarisa gore rinouya, nekuti vakada kuti vaite chipitipiti chokuda kuita mabai election iko zvino, aiwa ndofunga zvingavakanganisa. Asi kamukoma dzoka zvakukereva kuti ivowo vagara vachinyorera tsamba kupalamendi nekumakansel kuti dzimwe nhengo dzacho dzibviswe muzvigaro, masuspension nemawithdraw nemarecall, ngavaitirwewo mutemo kuti vasakwanisa kudaro nokuti vakazorikola munhu. Iko kusina sarudzo, nharaunda yacho inofanira kuberende.
Munofunga here imi kuti kubva kutanga kwaNovember 1 tichienda mberi 9 months sarudzo dzinenge dzatoitwa?
Pane runye rekupe rwokuti iro mukaona kumhanya mhanya kuri kuita vana Mnangagwa nezanupf vachigadzirisa sarudzo, vamwe vari kuti zvinyangodaro kuti vanokwanisa kuti mvura ichingopera gore rinouya muna February kana April vobva vangodaidzira sarudzo. Saka ndofunga zvinofambirana nemakuhwa acho iwawo, nekuti handioni kuti sevanhu vagara vachikora mhindi zvemutemo. Asi zviri kumapoka, mabato anenge adzingirwa nhengo kana kuti anenge aitwa recall kubviswa mulocal council kana kuti muparamendi, kana vachikwanisa vanokwanisa kuti vaende kudare guru vachinotongeka nyaya yacho kuti pachikorwa bumbiro remutemo nekuti aita by-election.
Asi panenge pakanganisikawo zvakadii pokuti toti paita chigaro icho chokubva mutanga kwemwedzi uno kusvika muna July pangatarisirwa kuti pangazoitwa sarudzo gore rinouya? Tinoona kuti mwedzi mipfumbamwe iyo kana 9 months dunhu rinenge rarasikirwa nenhengo iroro rinenge risina mumiriri.
Chechokwadi, panenge pakanganisika chaizvo. Ndo saka ndati inini kana president asati aita proclamation zvakangonakawo kuti ZEC igadziridze sarudzo yenharaunda yacho nokuti vanenge vachikora mutemo. Asi tongozivakawo kuti ZEC vajaira kungodaidzira kumutemo, handisivo vakadaidzira vachitiwo hakusina sarudzo nokuti kune chirwere checovid vachityora mutemo. Saka zviri kuma bato mapoka anopikisa ane nhengo dzinenge dzaapindirwa vanhu nokuti hazviite kuti nharaunda yogara mwedzipfumba mupasina mumiriri aiwa kukwakutiwa kuchikora kodzero dzevagari vemunharaunda yacho.
Izvo vangwenya, hazvipo here mukana wakasununguka kune sezvataa tichimboona mazuva apera rimwe bato richingodzinga nhengo mungava makanzuro nemuparamende? Hazviripo here mukana izvozvo kuti ringe richienderera mberi nokudzinga nhengo ikoko richiziva kuti hapana sarudzo dzeby-elections neiko?
Chokwadi iyi chahapanaka nokuti mutemo ka mitemo chinhu chinongogadzirwawo vanhu vachingofamba. Saka pakakubva nhasi mukomadzini pakangoita bato rinonyora tsamba ende toziva kuti gare gare MDC Alliance kana MDCT vachanyora tsamba vachiti makansura akati akati ngadzingwe member of parliament akati zvakureva kuti havachikwanisi kudaro nokuti hapachisina sarudzo. Saka mumutemo unokwanisa kuti unge uchienda kudare kurichika aiwa ka kana makutidzivirira kuti tiite by-election tidziviriraiwo kuti avo vadzinge nhengo dzedu nokuti zvinofambirana. Kana muchikwanisa kuti mudzinge nhengo hatiri kushandisa mutemo uri mubumbiro remutemo tishandisawo mutemo wekuti kana nhengo yadzingwa within 90 days ndakuitwe sarudzo by-election. Saka apapa Mike Justice Chigumba vachafanira kuti vange vachinyatsofamba zvakanaka kuti vatatenga mangai muririmi.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanoongorora zvimutambo yenhabvu vanoshora mashoko emukuru wesangano risingadi vabva kure muSouth Africa reOperation Dudula vanhlahla Lux Dlamini vanoti vabva kure vari kutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa. Vandlamini vanoti sangano ravo rava kunotarisisa kuti zvikwata zvenhabvu zvine vabva kure vakawanda zvakadini zvichitevera mutambo wenhabvu wakatambwa nemusi wesvondo pakati peKaizer Chiefs neOrlando Pirates. Chikwata chakakunda pamutambo uyu change chine zvizvarwa zvekunze kwenyika zvishanu munhandare kusanganisira chizvarwa cheZimbabwe Kama Billiard, kusanganisawo zvizvarwa zveMozambique, Ghana, Nigeria neNamibia. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata murayiridzi nemuongorori wenhabvu vaBrian Musekiwa.
Nyaya dzexenophobia kana dzaa kupinda munhabvu dzinovhiringa zvinhu zvakawandisa. Chiri kuitika ndechekuti tese vanhu tiri vamwe, whether uri muZimbabwean, muSouth African, muNamibian, Botswana, tese tiri vanhu vamwe chete. Saka tinosanganiswa pamwe nemasports atinotamba especially soccer inotisanganisa kuti tive united. But now kana vaakupinza manje xenophobia musoka zvinobva zvavhiringa that unity yanga iripo. Makare tati vanhu vanga tichidzana mukutamba nhabvu against each other as competition. And mukaona also nhabvu yabatsira maZimbabwean players vakawanda kuti vakwanise kurarama zvakanaka. Vakachibva kuZimbabwe vachienda South Africa. Saka vakatakakwata kwanawo zvinokwanisa kuvhiringa mafamilies akawanda, zvinovhiringa marelationships aripo pamagovernments edu. Saka chinhu chisina kumbonaka. Dai vakuru veSouth Africa vadi vakwanisa kupindira vastopa maattacks aya kuita kuti vanhu vadi vakwanisa kuwirirana.
Ndiri kutarisawo kuti tange tichiona nhasi tapinda mumwedzi waNovemba takutoenda kumakundano eWorld Cup. Zvinosiya vatambi venhabvu vakamira papi zvichitanga kutaurwa taurwa zvinhu zvakaita sezvizvi?
Zvinoshoresa in the sense yekuti I don't know, mukarangarira kare maBlacks anobva kuAfrica nemamwe maBlacks anogara muEurope vanga vachati vakatiaere season. Now kana Black to Black makwata kana pachezvo zvenyu zvinhu zvinoshoresa. Kwa samwe pesa apa tanga taane voice yekuti vanhu wee varungu musati atakitiri vanhu vatema, rudawo kutamba spoti yenhabvu. Nawo kana vanhu vekusouth vanove vanhu vatema vaakuataka vamwe vanhu vatema vanove vaforeigners, it means kuti our cause yanga iripo nakudharaka tichirwisa nayo nayo racism kumaeuropean countries yaa kushaya value. Saka zvinhu zvakashata especially also tauda kuenda kumaworld cup, where world cup is an international platform yekuti matimu nyanzvi dzemacountries enhabvu dzinotamba pamwe chete. Zvinhu zvinosveresa especially kuvanhu vekusouth maitira avaruda kuti avaruda kuita dai vango chinja moyo wavo vango ziva kuti munhu mutema oro munhu ari important munhu wada kurama kurarama ende makaona also my leagues ek south vazhinji vacho vanobva from foreign countries vanove vanounza entertainment kunyika ye south saka zvinhu zviri zvakanaka kuti vangounza that openness mumutambo wenhabvu kune munhu wese anokwanisa mutambo wacho.
Ndingadawo kupedzisira ndichitsvaga kuti iro sangano reFIFA tinoziva ndorinotungamira nyaya dzenhabvu pasi rese rine matanho here aringakwanise kutora rakatarisana nenyika dzinenge dzichipindana mune nyaya dzekutsikirirana idzodzi nedzekusawirirana nevamwe mukutamba kwenhabvu kudai.
I think FIFA zvainokwanisa kuita izvi kuti ingotaura nemaclub anorwa namateams iwayo kuti vaende on a campaign trail yekusvoropodza maitiro evanhu vari kuzviita kana kuri kwokuti magames acho anombomirwa kutamba kuti vanhu vadi vaitwe put order. Hatisingi zvinhu zvine zvakakodzera kuti zvinzarwo kuita kuti vanhu vasadi vasaurayiwe zvinhu zvinge zvifamba nemazvo. Saka FIFA inokwanisa kutaura nemaclubs oro neleague yekusouth africa kuti mukaregerera zvichiitika kana kumbosuspenda magames zvinove zvine impact kune vanhu vemamu South Africa kana vakasaoro magames nezvavari kuda kuti vaiti kumaforeiners dai FIFA yadi yapindira early fodo ropa radauka.
Murayiridzi nemuongorori wenhabvu vaBrian Musekiwa vachitaura parunare muMaryland muno muAmerica naEvans Zininga weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti nhasi chitatu richabudisa gwaro rinokurudzira kutsvakwa dzimwe nzira dzekuwana mari yokushandiswa munyaya yezvedzidzo. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange bazi rezvedzidzo rikapiwa mari inoita zvikamu makumi maviri kubva muzana yemari inoshandiswa nehurumende mune zvedzidzo hazvibatsiri nekuti nyaya yezvedzidzo yanyanya kudzika munyika. VaMasaraure vanoti hurumende inofanirwa kudzidza kubva kune zvinoitwa nedzimwe nyika uko vanoti varayiridzi vanorwirana kunoshandira kumaruwa pamusoro pemari yavanopiwa kana vachishanda kunze kwemaguta. Tabata vaMasaraure tikatanga nekuvabvunza pamusoro pegwaro ravanoti vachabudisa nhasi chitatu.
Zimbabwe ine dambudziko rakakura mukoma hwande, dambudziko rekuti vana vazhinji vari kushaya mukana wekuwana dzidzo. Dambudziko iri ranyanyokura nekuti hurumende iri kuti haina mari yekuti vana vawane dzidzo. Tichitarisa budget allocation, chero vakaisa 20% allocation yatinochemera pabudget reallocation haikwane kugadzira matambudziko atinawo anosanganisira nyaya yeinfrastructure muchikoro, anosanganisira nyaya yekudropa out kwevana vanenge vadori nenzara vasingakwanisi kubhadhara mafees, kusanganisira kuti vana vasikana vaakudropa out zvakanyanyisa, kusanganisira kuti vana vane urema vari kutadza kuenda kuzvikoro nekunyaya kuti zvikoro hazvisi inclusive, kusanganisira kuti varayiridzi vacho havasi kukwanisa kudzidzisa, kusanganisira kuti maskills evarayiridzi vedu mashomanini nekuti hatisi kunyanyovabatsira. Zvakati matambudziko ese aya anoda mari yakati wandei, saka gwaro iri rinotsanangura kubatsira mapolicy makers kuti mari vangaiwanepi yekuti zvikoro zvedu zvifunctione, mari vangaiwanepi kuti vanhu vanoshanda kuzimsek kuri kulika maexams vafare vamake zvakanaka vasalikise maexamination. So gwaro ratiri kuburitsa igwaro remasolutions ecrisis education sector, gwaro iri rinenge richitarisa kuti ko mari yobva papi ichienda kunogadzirisa dambudziko ripi tikwanise kusevha education yemuzimbabwe isakolapse.
Gwaro iri rakanangana nani vaMasaraure? Muchariendesa kupi gwaro iri?
Chigwaro iri rinobatsira macitizens kuti pavanonzwa nehurumende ichiti haina mari yekuti kuve neintaneti kumaruwa, kuve nemagetsi kumaruwa, vazive kuti aiwa mari iyoyo iripo vakwanise kuzivisa hurumende kuti mari iyi tinoida ibvisei apa. Saka muchiona kuti gwaro iri rinotsanangura kuti tine inonzi Universal Service Fund inove mari yakatanga kubatirwa vanhu kubva 2002 ichinzi inofanira kuti mari iyi iite penetration yeindaneti tokuti indaneti ingaichipinda muzvikoro. Mari iyoyo nanhasi inobhadharwa, iri kuendepi? Saka zvinobatsira macitizens kuti achitete, mukatarisa pane mari yekuti munhu wese achitenga magetsi 6% unobhadhara mari yerural electrification, asi kuzvikoro zvekumamisha hakuna magetsi. Saka zvinobatsira even vagari vekumamisha kuti vachiti pamari yamunogara muchikotora iya 6% kuchiisewo magetsi muzvikoro zvedu. Saka inovabatsira for advocacy. Kana zvakanzi community share ownership ichiripo, 10% yevanhu vanoita mining kumacommunities vanosiya mari iyoyo, ngaichiuya community share ownership pavakwe maclassroom muzvikoro. Saka po advocacy zvinobatsira vanhu. Chepiri, gwaro iri rinobatsira mapolicy makers, mamwe anga achinonoka kuona kuti mari dzacho vagara vanadzo dzekuvhara mamwe maburi atinawo. Saka vakange vaonawo maburi vachishandisa gwaro iri, vanokwanisa kuchimbidza kugadzirisa nyaya idzi vasati vamanikidzwa kugadzirisa nemacitizens.
Ko, kana vamunotambidza magwaro avo vakarega kupindura kana kuti vakati havawirirani nezvamuri kutaura, moita sei nazvo?
Zvinoitika mukoma wande panyaya yemaideas, isu tiri kuita bepa iri taunganidzawo njere dzedu dzatinadzo tichiti ndo zvinokwana kuti nyika yedu ifambe mberi, vana vedu vadzidze vasashaye mukana wekudzidza. Kana paine anoti zvatotaura hazviiti, anofanira kunge achitiudza kuti hazviite nemhaka yekuti yekuti. Isu hatisi kuti zvatanyora ivhesi remubhaibheri rinonzi haripikiswi, asi anopikisa haapikise neforce, haapikise neruzha, anopikisa necounter argument yekuti ini ndofunga kuti dai. Isu tiri prepared kuteererawo vamwe tirifaina mafungiro edu, nekuti hatingagadzire zvenyika kana tisingateererane. Vatisingangodi vanhu vanongoti hatidi kuverenga, hatidi kuteerera zvavataura, asi vasina solution yavainawo yavowo vega. So isu taiisa pfungwa dzedu patafura, tinotarisira kuti vanoramba ngavaise dzavo patafura, todzipenengura, togwisana maideas, toona kuti ndechipi chinobatsira nyika yedu, tovaka nyika yedu pamwe chete.
Avo vanga vari mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7. Nezuro mufundisi Wilfred Dimingu vakatora chinzvimbo chemunyori mukuru wesangano guru remakereke reZimbabwe, Council of Churches, vachitora chigaro chakange chakabatwa namufundisi Kenneth Mutata, avo vakatangawo basa nezuro muchigaro chavo chitsva kumuzinda mukuru wesangano remakereke pasi pose reWorld Council of Churches kuGeneva kuSwitzerland. Reverend Dimingu vanoti pane basa guru rinofanirwa kuitwa, vachiti vemakereke havaiti zvematongerwo enyika, asi vane basa rekuona kuti vana vamwari vagere zvakanaka here uye kutsvaka nzira dzekuvabatsira. Tabata mufundisi Dimingu kuti tipedzise hurukuro yedu tikatanga nekuvarangaridza kuti dziripo nguva dzinopomerwa Zimbabwe Council of Churches mhosva yokupindira mune zvematongerwo enyika, tichida kuziva kuti Zimbabwe Council of Churches kana yezvemakereke zvavo vanopindira mune zvematongerwo enyika here.
Takamirira Zimbabwe Council of Churches. Kereke haifanira kupindira zvinhu zvematongerwo enyika, haiite zvinhu zvematongerwo enyika. Asi pane chinhu chimwe chete chekereke chaisingagone kuregedza, kuva muprofita wenyika, wekutaura izwi ramwari pane zvose zvinenge zvichiitika mukati menyika yedu. Ndoda kuti ndikudzoserei kumashure zvishoma kuti Zimbabwe Council of Churches payakavambwa mukati megore ra1964 pamusoro pekubatanidza machechi, yakanga ina zvechinanga chekutarisa magariro akanaka evanhu. Saka kereke nguva zhinji inobatana ruoko kana kuti accompanies the government in ensuring kuti vanhu vakagara zvakanaka. Ndo zvinodiwa naMwari, kuti vanhu vagare murunyararo, vagare zvakanaka. Paya pavanotaura kuna John chapter 10 verse 10 kuti ini ndakauya kuti muve neupenyu upenyu wakazara.
Mufundisi Dimingo, ukama hwekereke nezve matongerwe enyika wakamira sei?
Kereke yagara ichingomira ichingoita msenzeketo iwoyo kubvira nekugara nekugara wekuti vanhu vagare zvakanaka ya inonzi social justice ivepo mukati mekurarama kwevanhu. Izvi ndiri kungozvitaura kuti muone kuti kereke iripo pakufamba nevanhu nevana veZimbabwe kuitira kuti munyika yedu muve nekugara zvakanaka, munyika yedu muve nerunyararo, munyika yedu muve nerufaro.
Mufundisi, gore rinouya kune sarudzo huru muZimbabwe. Chii chamunoona sebasa guru rekereke musarudzo idzi?
Chokwadi vawande, gore rinouya sezvinotaura constitution yedu kuti panopera makore mashanu kunoitwa maelections enyika. Ende tinoda kutenda Mwari kuti maelections iwayo sekutaura kuita vatungamiriri achavako gore rinouya. Isu sekereke musenzeketo wedu hauchinje. Musenzeketo wedu ndewekuparidza runyararo. Musenzeketo wedu ndewekukurudzira nyika kuti maelection is a contestation of ideas. Maelections haacreate ruvengo. Maelections haaite kuti vanhu varwe. Maelections ndekuti tibatsirane kuvaka nyika yedu tiri pamwe chete. Saka isu sekereke roho yedu yatiri kuona tiinayo mukati memaelections aya ndeyekuparidza rudo, ndeyekuparidza runyararo, ndeyekuedzazve kuti tione kuti runyararo rwacho rwavamo mukati menyika. Sekereke hatingati roho yedu kana kuti musenzeketo wedu uripo pamaelections chete, wakatotanga kare tichikurukura nevese zvematongerwo enyika nevanochengetedza mutemo tichiona kuti tingabatsirana sei kuti maelections edu, sarudzo dzedu dzegore rinouya dzigofamba zvakanaka.
Mufundisi Dimingo, panguva yamuchange muri munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, munoda kuzivikanwa pamusoro pei?
Regai nditi kwamuri vahwande, Zimbabwe Council of Churches mubatanidzwa womakereke anopfuura iwo makumi matatu. Mubatanidzwa uyu zvauripo hune mabhishopu vanopfuura makumi matatu. Saka kuti nditini pane zvandoda kuzozikanwa nezvazvo munguva neyandapuwa musenzeketo uyu ndinenge zvingandiomera. Asi chandingagone kutaura ndechekuti ini ndakazvipa kereke kuti inditume kuti nditungamirire unyori hweZimbabwe Council of Churches, ndichizadzisa nekutumwa nekuendesa mberi basa reZimbabwe Council of Churches sekutumwa kwatinenge tichiitwa nemabhishopu neuzhinji hwose, vatende vose vari mukereke dziri pasi peZimbabwe Council of Churches.
Avo vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, mufundisi Wilfred Dimingu, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoyambira kuti chirwere cherurindi kana kuti tuberculosis chinogona kupararira zvine mutsindo muAfrica. Mukuru weWorld Health Organization vaTedros Adhanom Ghebreyesus vanoti nyika dzose dzinofanirwa kungwarira chirwere ichi. MuNewsday makare, Zimbabwe National Statistics Agency inoti zvikamu makumi mashanu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 59% yevanhukadzi vanokwanisa kushanda havana mabasa, kunyange hazvo vanhukadzi vane uwandu hunosvika padyo nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 59.6% muZimbabwe. ZimLive.com rinoti mwanasikana ane nhumbu ane makore mapfumbamwe ari kuramba kutaura kuti nhumbu ndeyani. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa akaziviswa nezvenyaya iyi mwedzi mitatu yapfuura, mwana uyu ari mugrade 3 asi atove nenhumbu yemwedzi misere. MuAfrica mose vanasikana vatanhatu vane makore asingapfuuri mapfumbamwe vanozivikanwa vakabara vana munyika dzeSenegal, Kenya, Namibia, South Africa nevaviri kuNigeria. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Timbovunzawo pastudio 7 tokumbirwa kumbovunza. Tifunzire iwo vari kuti hanzi vamunanga kuhanzi ngavadzokere hanzi nekuti vari kugone basa. Zvinoshamisa zvuwana. Ungati hanzi vamunanga kuvari kugona basa. Munangarwa akaita chichinobatika sinzi akapinda. Izvo zvitarirai muone zviri kuitika. Maticha ari kunyudza bvunzo dzevana vechikoro nekuda mari. Havana kana mari yavanopuwa vana. Mapurisa kungomhanya kuponda vanhu. Havana kana mari yavanopuwa. Masoja acho mumabhawa amukasangana naye unotoona kuti uyu musoja havana kana sendi. Kuti hanzi vamunangabwa vamunangabwa. Munangabwa upi? Haana chaanotiitira chisvinu murume uyu. Kubva rini nhasi wotaura kuti hanzi munangagwa ari kuita zvisvinu. Ndosaka hanzi aiswe mukongiresi hanzi aitwe purezidhendi. Shemu kuvanhu vezanu.
Ndinokumbirawo kusiyawo maso angu ekuti ndinokumbira kuti musitsewo mashoko aya kuvanhu vakutungamiri vezanu pf neutongi hwezanu pf hwoudzvanyiriri husina kusarudzwa nevanhu hwakapinda nekunominetwa neutungamiri masoja nemauto kuti muazivise kutaiwa masankisheni avari kuchema kuti masankisheni ndoari kutadza kuti tisi nyika tiite tiimire zvakanaka tiite stable. Aiwa vasade kupedzera vanhu nguva vachinyepera vanhu kuti masankisheni akakumbirwa neopposition party. Hakuna zvakadaro. Masankisheni akakumbirwa naRobert Mugabe achiri kutonga ari pachigaro. Paakataura achiti Tony Blair keep your England and then me I keep my own Zimbabwe. Aikumbira masanction ega pachake aizvitemera masanction. Saka havasacheme kana kunenedzera vamwe vanhu vese kana kuchema neutongi hweCC ndo vakakumbira masanction. Kati nevamwe vanhu vachinyepera vamwe vanhu ndo vakakumbira masanction. Vasada kubata vanhu kumeso zvakapusa. Ivo voga pachavo ndo vakakumbira masanction.
Vanhu veCCC kunyanya vari muSouth Africa ndikuda kuvaudza kuti nyika maelection awiniwi pastudio 7, maelection awiniwi paFacebook, maelection awiniwi pamaWhatsApp group, endai munoregister kuvota. Veiva munotamba chisiku kweZanu PF panoona kuti atevera Zanu PF vakatoregista variko. Variko kumusha vakamirira chete sevari maelection kuti vavhote. Motitabirirwa futi buti problem muri imwe muchitaura muchisapota pati pasocial media. Vazhinji venyu muri muno muri muSouth Africa murikutaura ngapinde mukomana ngapinde mukomana. Hapana kana akaregista. Isechingoti EDP takaregista takamirira zuva racho. Atiregei kutaura kuda kungoti ndikungonzi ndataura paredhiyo kana pasocial media asi zuva racho zvakafana nemwana anenge achindoenda kuchikoro gore rese asi musi wokunonyora test haunonyori because hauna kuregista kunyora. Ndozvakafanira masupporters ECCC kuti mamuri kungosupporta pasocial media asi pagiraundi musingaindipo pakunovhota musingawanipi.
PaStudio 7 apo makadiko vashamarari, ndoda kuti mundizivisirewo vana veZimbabwe avo vanoshandiswa neZanu PF kunzi ngatimachirei masankisheni. Ndoda kuti muvaonese kuti manga muchiziva here kuti mota dzeZanu PF idzo itsva dzinodhura dzemhando yepamusoro maoffroads dzakatengwa nemamillions kubva kuUnited States of America. Imi moshandiswa kuzingati macheyo America yatikuvadza nemasanction. Vamwe kuswera vari paembassy yeAmerica vachingowawata vachishamiswa vachishandiswa zvisina musoro.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.